Vashinyora ndezvemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe muzvinafundo Robert Rodberg, avo vanodzidzisa paHarvard University muno muAmerica, vanoti vamunangagwa varikundikana kugadzirisa nyaya dzezveupfumi zviri kuonekwa nekushandisa mari yakawandisa kudarika mitero yavari kuwana, zvikwereti, uori uye kusafamba zvakanaka kwezvinhu munyaya dzekurima. Asi vanxube vanoti vari mugwara rekuedza kugadzirisa zveupfumi uye vakaparura chirongwa chetransitional stabilization program kana kuti TSP chakatambirwa neIMF neWorld Bank chakananganawo nekubhadhara mari dzakawedzerwa pazvikwereti kana kuti maarias. Muzvinafundo nxube vanotiwo vane urongwa hwekuderedza mari iri kushandiswa nehurumende. Chikwereti chezimbabwe kunze nemunyika chave kusvika madhora mamiriyoni 10 nemasere. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari nhengo yeZANU-PF vaGilbert Mponda vanoti vanxube vakwanisa kugadzirisa zvimwe zvavakavimbisa.
Chokutanga ndechekuti vafamba kunze kwenyika vachitaura nevavo vatine zvikwereti nazvo, vatingati international financial institutions zvakaita sana World Bank, IMF, Africa Development Bank, vachitaura navo kuti no, tikukumbira kuti tipiwe mukana wekugara nemupasi totaurana kuti mari dzatinokwereta dzatakakwereta tozvibhadhira sei. Number one. Kechipiri, kutaurira nedzimwe nyika dzekunze dzakaita sana America nana Britain neParis Zone of Conference kuti Zimbabwe iwe inotyidzana nenyika idzodzo, nekuti chachanyonesa ndechekuti takachibva tavharirwa panze, saka vatiraya kuvhura madhoo ende ndo zvavaedza kuita.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti vanxube vari kutokonzera kusagadzikana musika zvopa kuti zvinhu zvidhure munyika.
Saka zvaita kuti mutengo wemari yokunze kwenyika pamisika yokunze iyi ikwire chose, zvokuti iko zvino takatanga kuona mitsetse mihombe yekutsvaga mafuta emotokari, nanhasi zvakangodaro. Takatanga kuona kushayikwa kwezvinhu muzvitoro, takatanga kuona mamwe makambani vana edikazi, vana Sendi Elmozi, vana KFC akawanda vachivhara.
Nyaya yemutero wakaparurwa navanxube wekuti vanhu vabhadhare masendi maviri padhora rega rega kana vachishandisa makadhi yakonzerawo kusawirirana munyika. Dr. Kanyenze vanoti izvi zvapa kuti zvinhu zvibva zvaita manyama amire nerongo.
Zviri pachena chose kuti kuya kwavakaita kunyanyanyanya pavakataura kwavakatara mitero ye2 cents padhora rimwe chete raunenge vashandisa pamaplatform eelectroniki mana ecocash nemamwe akadaro, zvinhu zvakabva zvangoita manyama amire nerongo, nyika yakabva yangoenda kumawere zvachose.
Asi mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries Vasfelan Jabangwe vanoti mutero uyu ukabatwa zvakanaka unoshanda.
Taxi toona kuti inofanira kuti ive iriko, nekuti iyi inzira yanga iri yekuti yatinoti informal sector iya ikwanise kubhadhara yavo taxi ayo, nekuti nyange ukaita mari yako uchada kutransact kwatoti uchada kubhadhara chikwi chiwo. Saka ipapo ndopanobva wabhadhara 2% iya. Saizvi ndopata achiti inofanira kugadziriswa kuti isabhadhariswa oredhi vari kubhadhara taxi, isabhadhariswa oredhi vaya vacho vane tumari tushoma shoma asi vanenge vachiita matransaction avo yemari yepamusoro yova ichiita sei ichibhadhariswa.
Imwe gangaidzwa kumukwenyi mezi yavavira mudumbu kuna vanxube inyaya yekuti vashandi vehurumende vanoti mihoro yavo haichareve chinhu, uye vanotiwo vave kuda kuti vabhadharwe nedhora rekuAmerica kwete maRTGS. Ndakamirira Studio 7 Washington DC, ndini Blessing Zulu.